Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechita 16 mbudzi 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikana vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga.
Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
MaRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabilizer zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kuredusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control.
Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatsigiri veCCC ava pamwe chete navaJob Scaler navaGodfrey Stole vari kupomerwa mhosva yokukonza mhirizhonga. Vachinyora paTwitter pavo, vaChamisa vanotenda magweta anomirira vanhu ava vachitiwo vaSikala vanofanirwa kubudiswa mujeri sezvakaitwa vamwe. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro yakaita nyaya iyi.
Nezoro takapinda mudare navaSikala, nyaya yavo yaifanira kutanga kutongwa muzuvaro nezuro. Asi hazvina kuzofamba sedaro kuda kwekuti gweta ravepomerera vaStole rakanga risina kupiwa mapepa akakwana ane chekuita nemhosva iyi. Nokudaro vakazokumbira dare kuti vapiwe mukana wekuti vaongorore mapepa avanga vapiwa, nyaya yozodzoka yotongwa. Saka nyaya yakabva yapfuudzwa mberi kusvika musi wa24 November ndo patichapinda mudare kuti nyaya iyi izotongwa. Pari zvino takamirira kuti 24 November asvike. Takaisa chichemo pamberi pedare chekuti vaSikala vachitongwawo vachibva kunze sezvaita mumwe wavari kutongwa naye vaStole, zvakare nevamwe vakasungwirwa nyaya idzi dzekunyatsime vose vakapiwa mukana wekuti vatongwa chibva kunze, angosara ndivaSikala voga. Chichemo ichi zvachave pamberi pedare, dare rati richazoda kunzwa kukakava kuchaita magweta pamusoro pechichemo ichi nemusi wechishanu 18 November robva razogura mutongo kubva ipapo.
Vabhamu, chii chakakonzera kuti vaSitole navaSikala vapatanidzwe panyaya iyi?
Vana kupasanurwa vachiri panyaya iyi vari vese pamwe chete. Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vaSikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vaStole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga. Asi nyaya inoramba iri nyaya imwe chete, vachitongwa pamwe chete.
Tinoona kuti vaStole nevamwe venyatsime vanga vari mujere vakapiwa mukana wekubisa marie chibatizo asi vasikala vari kungorambirwa nazvino wese pangava nechikonzero here chepasi pomutemo yekuti zvinhu zvakadai zviitike
chikonzero chaicho chiri pamutemo hatisi kuchiona chinosakisa kuti vanyimwe bheyo nekuti mutemo uripo pachezvawo unototi munhu haafaniri kugariswa mutirongo kufanana nemunhu ave kutopika mhosva iye asati atongwa ndosaka mutemo uchiti nyaya kana ichinge yangopinda mudare ngaitongwe nekukasira kuitira kuti vanhu vasagare mujeri kwenguva yakarebesa vasati vatongwa
vakadini vasikala utano hwavo hwakadii
utano hwavo hwakasimba zvakare vanotaridza kuti vachiri vakagwinya hongu vane tariro kuti vachimbodzokera kundosangana nemhuri yavo vapiwewo zvakare mukana unongopiwa mumwe munhu wese wemuzimbabwe wekuti vatonge vachiva kunze asi kunyange zvakadaro vanotaridza kuti vachiri vakagwinya zvakare vachine ushingi hwavagara vainawo
avo vange vari rimwe remagweta vanomirira vajob sikala navagodfrey stole vari parunare kuHarare nestudio 7 Mumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi veZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU uri kukurudzira hurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Federation of Trade Unions inoti kuvabhadhara nemadhora emunyika kunoita kuti varasikirwe neuremu hwemari dzavo. Munyori mukuru weZFTU vaKenyas Shamuyarira vanoti nekuda kwekuderera kwesimba redhora remunyika richienzaniswa nedhora reAmerica, mushandi akatambiriswa bhonasi yake iri kumadhora emunyika haazooni kukosha kwedikita rake. Vashandi vakawanda vari kutarisirwa kutambiriswa mabhonasi avo kutanga mwedzi uno, uye hurumende yakatozivisa kuti ichange ichibhadhara vashandi vayo mabhonasi avo. Pamusoro pezvo, vopiwa $200 emadhora ekuAmerica sebhonasi inobva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashamirira pamusoro penyaya iyi.
Bhoti kuprivate nekuhurumende nekupublic sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nemaUSD.
Sei madaro vashamuyarira?
Nekuti maRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabilizer zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kurejusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushandi akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nhange mutange yemaprices atingati empengwa. So ndo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pfundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebhonasi ichine chiremera chaiyo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi, chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo, iri kupiwa in staggered phases. Saka nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD zvikuru sei kuprivate sector, iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoyaya irodwa nemabankrupt charges, zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko, kuvashandi vehurumende?
Kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakadispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri mumafezis. Tikawanzwa zvekare kuti His Excellency President E.D. Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabhonasi iwayo. Saka nekuda kwekuti haisi kunguva iri kamwe chete zvinoita kuti isave neudzamu hwainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowanawo kupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haikona kupa uchiita zvechinyebunyebu, tinobvokupai ndozokupa apo ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bhonasi chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Shamiarira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevasikana ndivo vanonyanya kutambudzwa neuori huri kuitwa munyika pamusoro pemabasa avanotarisana nawo. Zimbabwe Women Against Corruption Trust inoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuona kuti vanhukadzi vanokwanisa kumhangara nyaya dzeuori vasingazikanwi kuti hurumende igoongorora. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vanoti mabasa anoitwa nevanhukadzi ndiwo anoita kuti vasangane nezveuori kupfuura vanhurume, vachiti madzimai anobvisiswa mari yechioko muhomwe kumakiriniki, kuzvipatara, kuzvikoro vachitsvaga nzvimbo yevana vechikoro, kwavanotsvaka mvura, kwavanotora magwaro ekuzvarwa kwevana nekuzvipatara uko vanoti vave kubvisiswa mari yechioko muhomwe kuti vabatsirwe kuzvara vana vavo. Muzvare Matendere vanoti madzimai vanotya kutaura mari dzavanobvisiswa nekuti vanenge vachida kudetserwa uye vachitya kumhangarira vanhu vanobhadharisa mari dzechioko muhomwe. Sangano iri rinokurudzira hurumende kuti ibatsire mukuti madzimai akwanise kumhangara nyaya idzi nenzira isingavapinzi mungozi, asiwo hurumende ichisunga vanhu vari kuita izvi. Tabata Muzvare Sandra Matendere kuti tunze zvizhinji.
Sangano redu rakaombwa mugore ra2021. Tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori hunokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyange zvazvo uori huchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndoo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Somuenzaniso, madzimai ndivo vanonyanyoenda nevana kumakiriniki vachinorapisa vana, ndivo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndivo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndivo vanonyanya kuenda ikoko. Uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual and reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori, zvisinei nekuti waityira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dziri kuramba dzichibuda, nyaya dziri kuitika muzvipatara nemakliniki. Madzimai akazvitakura pavanenge vachida kunotsvaga maservices, pavanenge vachienda kuskill, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari kutya kutaura nyaya idzi. Vanongodzitaura vari kumaraini but havasi kuripota zviri fomal. Saka inyaya dzatirikuona kuti dzekuramba dzichingoenderera hadzisikugadziriswa. Saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzeuori huri kuitika mukati mebasa rezveutano nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzoita tingati macomplications, vamwe vakuzozvarisa vega, vamwe vakuzvarira munzira vachienda kune mahospitals kwavanonga vareferiwa kunga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira. Saka ndoma ishuza mati kuda kuti agadziriswe iwaya.
Mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi?
Kubva muna September gore rino tanga tichiita tsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga masevisis esexual and reproductive health rights, kusanganisira mafamily planning, pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka. Ndopaibuda macho zvakasiyana siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzeuori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena. Ndidzo dzimwe nyaya dzangachibuda kubva kune madzimai nevanasikana.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakati?
Ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu, zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muzvipatara asiyana neaiitirwa kare. Iko zvino mari ndiyo yava kunyanya kutungamidzwa mberi, vasina mari havachabatwi zvakanaka. Saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa, zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence based advocacy. Tinotanga taita tsvagirudzo yedu toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe, tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo, kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa, kunyanyisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumakliniki nekuzvipatara. Panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzo dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa, pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe, zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu. Takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motikari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaMonzora ndipo mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaCharamba apo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vaMonzora nehurumende.
Hameno kuti chiyo ari kutaura nezvacho ndechiichocho nhendi yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka unyangori mukuru weopozisheni uri mkuru wa Burial Society, uri mkuru wa mashoko feri kudaizi. Lendi ya wale ngozi shanta yesu nindo wakati ipuwa na presbyteri. So, alago ni kutiva soropoje, kutiva mungira wapuwa lendi na presbyteri. Wasinga soji, kwa soropoje yu pachavu, pakupuwa lendi ya waka kukura alari. Nyangu hili sayo kuma reserva, ure kuma A2 farms. Yese lendi yese mnikamunu nesu ndia presbyteri.
Saka wa mungira wa pinda seya pa wa charamba, iwo wari ve bato rinopikis, wanu zoa na seimundi?
Kwa mungira. Wanga wezo hawa upo nse ni asitokita na mjiru kichuza kwa jini Zimbabwe. Pano kwa jira kupuwa munda. Sasa kupuwa kumangwe ita munu wese. Aziza azuna basa na kutu uruku bato ripi. Nukuti chikamu choku gowanyika. Chikamu chakana ngana. Mewa na we Zimbabwe. Kusinga tarifiri politiki zao. Kusinga tarifiri uruwara wawo. Kwa tarifiri mzewe zao kutu urewe kana uti ipupi. Aiwa, kinongo pa munda kana uchingi ipo. Nikuti urichu usawa kwa chingi babu. So apa apana nye asa apa. Zawa rikesa uku peta ngura. Kumusura wachi tenda bondo rakaoma.
Kwa vanotika minda inenge inongo piwa. Kune vanenge wakarelegira batore Zanu PF. Nevashoma vano pikisa. Wa nenge wachinza wano jikiza na ne bato rikutonga kana utine mtunga miri wenyika
ameno kutivano ziwa muruma menti weo chine miwe haka puwa apura zingua ndaka puwa hoi chininda andri kuzani pifu iya rikuwe mdisi askezi taka puwa na apura zino bata garataka inzana zaire lichi uwa wacha mgira ite evu chewa wanga waine munda kunyasura munda wangori mwa wangori mwa uwe furangari ya piske taka wanga wa mzami ule na hewe duwe Kana wari kuzeso inyika atombo zwa kuti politics zvavo ndezvei asane munda muno ko varungu vari pamunda hapana umbo kuti vanosupporta zvamupiwa atombo zwa kuti vanovhota sei so handifungi kuti apo pane nyapo chakangoitika chete ndechekuti ndichadzokera zvedu muhistory takatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe
munoreve apa vacharamba mungatsanangura
vaifunga kuti murunda hanzi arwo ndokubva vafunga kuti zvichakuenda zvichadzokera shure ndokubva varamba minda ivo vachamisa vari papa vakaramba minda vakaramba matracta avakapuwa navagomi ndingatokana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo vakati ina handidi handitori zvinhu zvokubva ndozva vakataura ivo havana kubva kuti irisa rechi irisa renyika saka ipo zvinezvi chaakunetsa mange ndechekuti vanhu vaona kuti zvani yatsunga and zvani ndeye kutsunga makore ese chayatara yatara right vaona kuti zvabudirira vaapika chimuramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba
asika vamwe vanoti ukazobuda musangano zvatakaona vamwe vakaenda muhoteri umu vanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba
Panochongoita mutauro kana ukaenda kuhoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga zvinangwa zvenyika tomboti waenda kuhoteri waakukumbira masanctions kunyika yako iyo nyika yacho waroda kuti irwadziswe yokupa izvira yokuti ushandise zvingaitira izvozvo
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubvata mari dzedzidzo dzevana vavo. Mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakazivisa kuti ichabhadhara mari yedzidzo yevana vevararidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takazi Rajou, vanoti hurumende haichataura pamusoro penyaya iyi. Zimlife.com rinoti vaimbova makurukota muhurumende yava Robert Mugabe, avo vanozivikanwa nerokuti G40, vaPatrick Zwau, vaJonathan Moyo navaSevia Kasukuere, vanyora tsamba kune vamwe vavo muZANU PF vachikumbira ruregerero pamusoro pekutsigira kwavakamboita bato rinopikisa vachiti havana kumbofunga zvekuva nhengo dzebato iri. NewZimbabwe.com rinoti mhuri yemutsigiri weCCC akaurawa mwedzi mitanhatu yapfuura, Mo Blessing Ali, inoti urumende iri kuramba kuvaudza kuti mutumbi wa More Blessing uri kupi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rakanaka pamuri yeZimbabwe. Aiwa Munzora, ngataure chokwadi. Munzora, ngataure chokwadi, nyasi kumubvunzisisai chokuti pamunhu pamusasa kundiri muzukuru zvine. Aiwa chokwadi chipo nyekuti anotsigira basa reZANU-PF. Munzora, ndo zvatiri kuona isu muri yeZimbabwe. Zvinhu zviri pachena, hatina kunzvenga pauzukuru kana kuti paukoma. Aiwa, ndo chokwadi chiripo. Mubvunzise mukomana mumuise pakanaka, anotaura chokwadi, ndo kwaanotsigira ikoko. Saki konga kuda kuparadza pati chete. Aiwa, isi tinongoti pamberi navachamisa.
VaAchford guriro vari kutaura veZANU-PF vanoreva nhema. Teererai vedu vechirunzirawo ririko kakama kureva kuti havana zvavanotoziva. Vanototambura kutavise kuti tinofamba sevatozivi. Isu togara muno mumaruzevha muno tinotoziva zviri kuitika. Vakafa vanhu vakaurawa neZANU-PF vakawanda, vanhu vari kutsvitikwa vakawanda. Saka vaguriro ngavarekizavambotaura chikakama zvine vanhu ngavangoti havazivi chunhu. Panguva yava mugabhe zvechokwadi taidya tichiguta chingwa tichiwana nemari shomashoma. Izvo chingwa tachiona ma800 bond iyo yangori zara yangu yemarara. Vaguriro ngavarege kudaro, ngavaiti semwana womuZimbabwe anoda shanduko. Vanhu vari kuroga, vanhu vari kuharaswa, vanhu vari kumwa chikafu nehurumende yavamunangagwa, ngavarege kudaro.
Kupiwa bheuku avasitole nokupiwa bheuku kwevamwe vekunyatsimu zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kuda kuvhara mahwani ayo kucommonwealth kuti idzosiwo kuti inziri nzira abatu zviri kubata kodzero dzevanhu. Ndichiuya pana vamodzinzora, vakanyepa paipaya vakatorewo kuti vasangana navasitole navasakala mujeri, asi pazvakazoongororwa sokuonekwa kunzi vanhu vavanga vasina kusangana vanga vanyepa. Ava vaakunyepa kuti vabiti vakapiwa zvakati zvakati nehurumende. Vabiti vaya vaakubvunirwa, vaakuti handina kupiwa zvinhu zvakadaro nehurumende. Sei vamunzuru vachishandisa manyepo? Zvino ndo zvinoratidza kuti pari kushandiswa neZANU-PF. Nyaya yangu yekupedzisira manje pamwana uyu wekuita pamuviri, sezvo mwana uyu apo, mwana uyu apo ngavachingotora kamaDNA vaone kuti baba vakasungwa nemwana ndowavo here zveshuwa, kana asiri wavo vasungunurwe.
Makaita wani, makaita wani vashamarari vekuAmerica DC. Ndinoitwawo Kireza Mushanga madhodha Dube. Ndinobva kuZimbabwe Chipinge kusabhuku ramambo Kisana. Ndakumbirawo kubatsirwa. Ndine mwana wangu wakanyangarika wane makore maviri anoitwa Vhivha Mushanga madhodha Dube. Ndakapedzisira kutaura naye gore rapera museri achiti waiva kuSoweto muSouth Africa muJoburg. Ini baba vacho ndiri kuno kuhloya nzoo. Saka ndaikumbirawo pane ruzhinji vanoteerera Studio 7 vandibatsirawo panoreizivawo kwaari. Vangazondibatawo panhamba dzinoti 0649172620. Opamha zvakare 0649172620. Ndatenda nokunzwisisa kwenyu. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndi ndiri muWashington DC ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Kande.